Tingani nisimwe chini mkwira kuya ita zonga zagara zota hapa chena chaitu tishamisa nise kuti wezi mstats tawai 4.4% wanga wachiri renga ma figa za eva hapa ma shops api kunyangwe ya wazi 20.8 yacho yu ilipa sipe za triko na ma shop munga endo ma shop ma price mazinji anga akwira 3 times which is 300% yifambidharane na uye rate ye dollar ya ichi nyoku market nukuli zukuitika mashopu pa wali kutenga zi nuku tengesa wano shandisa yadonzi replacement costing kutu ukatenga uka order zi unda kufungu nipanichia zuka futi ndichia kwasa unu zitenga ele futi andi nukuti isusu Zimbabwe hatisu kwanza ugazira zikadiru zaka kwana kinendo ku South Africa saka nyaye currency inova ya zuka back ya kutibaya saka wongu siku nukwati inflation ya kukira asiku wana kwa ndiri kuita enini ili pa musoro pa ya wakutara yachu iyoya munhu wese anoenda kunotenga hardware yakwira yakakwira zvisingaiti anotenga zve ma basic yakakwira zvisingaiti kudhara kwaiya kune argument yekuti inflation haizokwiri sitereke zvatiri kuona on average nekuti ma basic commodities ndio ane weight yakawanda tichiona ma basic commodities 35% weight out of 100 saka kumashure kwanga asikukwira maprice acho saka zvaiti zvikakwira zvimwe zvese uku zvaizodhailwa ne weight yakawanda ma basic commodities asi tikanawo mashopu pari zvino mabezi kumwe jisi akakwira saka idambudziko kuvanhu vezimbabwe kunyanya isusu zvedu tinotambira mabondi noti nekuti mari yedu ikureva kuti haichina simba zvava kureva dai taida kunga tichida kuti mari dziwedzerwe taitoda kuti mari ipetwe katatu kana kana kunyange tikadzoka hedu bheki kuhurumende kana veti 20% zvinoreva kuti maticha nemasoja nese macivil servants vane right nekodzero kuti vapuwe 20% increase kuti vakwanise kuva cushion papraise asi still hazvikwani kuti vamite mapraiza romashopu
ko hurumende zvairi kuti kukwira kwemutengo kuri kukonzerwa nevanhu vari kutengesa mari pamukoto kana kuti kuya kwavari kuti kubhena mari ndizvo here
ndizvozvo nokuti zvindambotaura mumashure kuti munhu anenge achitengesa macommodities ake anoshandisa inonzi replacement costing zvichireva kuti ukaodha ukaisa mushopu yako wechitengesa unofanira kutanga wazvibvunza kuti dhora riri pamari ndo chokutanga ichocho ukatengesa ukangoti wawa wachiti hanzi ndinoda kungotengesa nokuti 1:1 yakaita 1 central bank unonyura